Kunyange hazvo Dynamo yakatambura kuita mangange 1-1 nechapungu. Chikwata ichi charamba chiri pamusoro mushure mekunge zvikwata zviviri zviri kukwikwidza zveZPC Kariba necheCape United zvakarohwa mumitambo yazvo. Mangange aya asiya Dynamo ine mapoints makumi mashanu ichiteverwa neZPC Kariba iyo ine mapoints makumi mana nemanomwe mushure mekunge yakadamburwa 1-0 neFC Platinum. CAPS United iyo yakarohwa 2-1 Triangle ndiyo iri pachinhano chechitatu ine mapoints makumi mana nemashanu. Kwasara mitambo mina zviri kuratidza kuti Dynamo ingangotora zvekare mukombe sezvo ichatamba mitambo yayo yese yasara muHarare. Dynamo ichatamba mitambo yayo yekunze neHarare City pamwe neZPC Kariba iyo inoshandisa nhandare yeGwanzura Stadium sepamusha. Panguva iyo Dynamo yatarisana nekutora mukombe weligi kechina kakateverana. Dzimwe chetezvo hazvisi kutaurwa nepamusoro peHighlanders iyo yakarohwa neChicken Inn 1-0 dzichireva kuti Highlanders yarohwa mitambo yayo mitanhatu yakateverana. Kukundwa kwakaitwa Bosso uku kwasiya chikwata ichi chadzikira zvikuru makundano aya zvekuti chave pachinhano chechinomwe makundano ane zvikwata gumi nezvitanhatu aya. Chikwata chechiredzi pamwe necheBantu Rovers zvichange zvisiri makundano aya gore rinouya. Zvikwata zvakaita seBlack Rhinos Triangle, Shabani Mine, Haumaini, Chapungu neHarare City hazvisati zvapunyuka, asi mutsigiri weShabani Mine muzvare Margaret Muchinapo vanoti Shabani hakuna kwainoenda. Chikwata cheHwahwa Prisons icho chinotambira muEastern Region Division 1 chakatobudirira kutamba mukatso laga Premier Soccer League gore rinouya. Totarisa makundano eBarclays English Premiership. Robin van Persie akanwisa chibodzwa mutambo wave kuenda kunopera achibatsira Manchester United kuita mangange 1-1 nechikwata chiri pamusoro-soro cheChelsea. Chelsea yange yatarisana nekusiya chikwata chiri kutevera cheSouthampton nemapoints matanhatu mushure mekunge Didier Drogba anwisa, asi izvi hazvina kukwanisika mushure mekunge van Persie anwisa apo muridzi wePembe anga ave kuda kuridza kuti mutambo wapera. Asi Chelsea iri kuramba iri pamusoro-soro nemapoints makumi matatu. Asi Chelsea iri kuramba iri pamusoro-soro nemapoints makumi maviri nematatu yakasiya Southampton nemapoints mana. Southampton yakarova Stoke City 1-0 kuti idarike Manchester City iyo yakakanganiswa neWest Ham mushure mekurohwa 2-1. Manchester United yadzikira kusvika pachinhano chechisere mushure memangange neChelsea iri pasi peLiverpool iyo ine mapoints gumi nemana mushure mekuita mangange 0-0 neHull City. Mimwe mitambo yakapera yakamira seizvi: Burnley 1-Everton 3, Tottenham 1-Newcastle 2, Sunderland 0-Arsenal 2, West Bromwich Albion 2-Crystal Palace 2. Mumutambo weLa Liga, Real Madrid yakarova Barcelona 3-1 ichibva yafamba kusvika pachinhano chechitatu ine mapoints makumi maviri nerimwe chete. Barcelona ndiyo iri pamusoro-soro nemapoints makumi maviri nemaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.